Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 19/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare High Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende nemakanzuru navasengezo chabangu kukwikwidza musarudzo dzemabai elections muna kukadzi dzichimirira bato iri. Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD pachikoro cheDave Livingstone Primary muHarare vakanga vapambwa nemutyairi aivatakura kubva kuchikoro vanowanikwa kumacheke. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera munyika huri kuramba huchikwira. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Indiwe mingwe emisoro na uzidu zanasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Darere pamusoro re High Court nasira rambidza vaive vamiriri muparamende vari nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vamos Chibaya, vaGift Hostel Siziva nevamwe vavo kusanganisira vaive mumakanzuru makumi maviri kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dziri kwomwedzi unouya vachimirira bato iri sezvo vakadzingwa mubato iri. Mutongo uyu wauya zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare iri nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vasengezo chabangu nemumwe muvhoti anove nhengo yezano PF vaChristopher Nwiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Pisrai Kwendam vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo haafaniri kunge ari pagwaro revavhoti kana kuti ballot paper rimwe remagweta eCCC vachimirira nhengo dziri pasi pavaNelson Chamisa vaObey Chawa vaudza Studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matano api.
Chokutanga dare ratiro ma members of parliament zema councillors vakatandaniswa muparliament vakatandaniswa nebato rinonzi CCC and hapana chakarivesa zvakaitwa.
Imwe nhengo yeCCC uye vakadzingwa mubato iri navachavangu vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo.
Isu seCCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi chaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matanho atingatore tichiite kuti vana veZimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda.
Asi gweta ravachavangu Vangovani Stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare.
Imwe chinhu chashamisa ndechekuti ava vari kuti kune imwe CCC vari kuuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini. Ukamubvunza munhu wacho aisa constitution kuti yauya rini, asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo aripa. Bati zvisinei, chakakosha ndechekuti ava vakadzingwa kuCCC havazorepresenti CCC sva 3 February.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi asi yauna kunaka nekuti unonyima vavoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda.
Sati kuna kuti zvinhu zvinosuisa chaizvo kuti matare edu akuramba achienderera mberi achipindura munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani, zvinhu zvasingafariri izvi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kuTriple C chete asi kuti vanhu vese vakavhota musarudzo.
Chendingataura ndechekuti bato reTriple C kumatare kunenge kwanetsa, kwanetsa kumatare, asizve chimwe chetofanira kuti titaure ndechekuti kana vava kutora route kana kuti political solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematungirwo enyika, kutoendawo kumatare ikoko inogona kuvawo route ye part of the political route.
Vachipa mutongo wavo nhasi, Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari muTriple C anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare, asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF, izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira.
Isu sebato reZANU PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita.
Aka ndeke chipiri dare pamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato reTriple C musarudzo semabyelections. Dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzeTriple C dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura. Kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese, asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo. Vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare, uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzeTriple C kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzeTriple C yapedzwa nematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD A neB pachikoro cheDeft Livingstone Primary School muHarare vakanga vapambwa nemutyairi aivatakura kubva pachikoro nezuro vanonzi vakazowanikwa kumacheke nezuro usiku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vana ava vakazowanikwa mushure mekunge kombi yavaive yapererwa nedhiziri kumacheke. Mutyairi wekombi iyi vaSamuel Honde vane makore ekuberekwa makumi matanhatu vanonzi vakatanga kutakura vana vepachikoro ichi mugore ra2016 uye vakasungwa nemapurisa. Vanyati vati mapurisa achiri kuita tsvakurudzo yekuti chii chakaita kuti mutyairi abude muHarare nevana ava. Mushure mekuwanikwa kwavo vana ava vanonzi vakazoendeswa kuchipatara chemarondera kuti vaongororwe vasati vatorwa nevabereki vavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vaMacleo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe.
Isusu mukushanda kwatinoita nevana muprogramu yedu inonzi Star Rating for Schools tinotarisa maissues iwaya yekuti sevabereki motikari dzatinoshandisa pakuti vana vedu vatorwe kuzvikoro dzinoenderana here kana kuti dzine zvakakwana here dzinoita kuti dzibvumidze vana kutakura. Asi tikada kutarisa izvozvi nguva yatiri mota zhinji dzinotakura vana hadzisi pamutemo. Munhu ari kungotora motikari yake yatinoti muchirungu private. Saka tikada kuzvitarisa izvozvo maproblems akadai anga akatongomirira kuti aitike nekuti motikari dzedu hadzisi regulated kuti dzinge dzichibvumidza kutakura vana dziri kuita iwaya anonzi maskura.
Ndeapi matanho amunoona kuti anoda kunge achitorwa kuti pagadziriswe nyaya yakadai?
Pachikoro ngapacreate kweshishini inoziva kuti motikari dzinotakura vana panzvimbo inoi ndedzipi. Dzapedza kudaro ngavazive zvekare kuti sechikoro maroutes anoendwa nemotikari ndedzipi. Then chechitatu vanofanira kutarisawo zvekare kuti motikari idzi dzine zvakakwana here. Mapepa zvekare emotikari iyi anofanira kunge akanoonekwa kuvid kuti motikari iyi iri fit here kuti itakure vana. Zvese izvozvo zvikange zviripo nemaroutes nematime anofanira kunge achifamba mota iyi zvinofanira kukrizirwa kuchikoro. Chikoro chova nedatabhesi rekuziva kuti motikari yakadai ine zvese iri compliant inobvumidzwa kuti itakure vana. But mazi munyaya yekuti mukada kutarisa zvinhu izvo
Vanga variva Makilio Mapfumo vanoshanda nesangano re Safe Schools Zone Zimbabwe vachitaura vari parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. Vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera, vasere vakawanikwa vainacho uye vana vachifungidzirwa kuti vakafa nacho mukati memaava makumi maviri nemana munyika yose nezuro. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirwere ichi chiri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kunaya kuri kuita mvura, zororo richangopera uye kuungana kwevanhu zvikuru mudzindufu. Vari kukurudzira veruzhinji kuti vatore matano anosanganisira kufashaidza mvura yekunwa, kugeza maoko pamwe nemichero, kusaungana uye kuti vange vasingachengetedze marara munzvimbo dzisingabvumidzwe. Izvi vanoti ndedzimwe nzira dzinoshandiswa dzekuti vanhu vanokwanisa kuderedza nadzo kupararira kwechirwere chekorera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pari zvino tichiri kuona kukwirira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera, uye ndinofunga kuti zviri kubva muzororo rekisimusi ratichangobuda iri nevanhu vakafamba-famba zvakanyanya, magungano akawanda nemvura iri kunaya yasimudza mvura yepasi. Zvinoreva kuti zvose mvura netsvina yemuzvimbuzi zvinotanga kusangana. Saka izvi zvinokonzera tambudziko guru, kusangana kwetsvina yevanhu nemvura yekunwa.
Zvii zvamunokurudzira kuti zvinofanira kuitwa neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwedenda irori?
Ndufu dzose dzinofanirwa kuziviswa kubazi rezveutano nokurerwa kwevanhu, kuradzikwa kwevanhu, kutungamirirwa nebazi vedu, zvikuru kana munhu afa nechirwere chemanyoka. Zvisinei kuti zvazivikanwa here kuti ikorera here kana kwete, uye vanhu havafanirwi kuungana kwenguva yakareba parufu. Kudya parufu kunofanirwa kuderedzwa. Ndinofunga kuti izvi zvakakosha zvikuru, uye vashandi vebazi redu vagara zvavo vachifambisa mashoko iwaya ehutsanana kuti korera isarambe ichienderera mberi.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Mamwe madzimambo munyika anoti haasi kufara nemafambiro ari kuita chirongwa chezunde ramambo mumatunhu avo, vachiti vave kutyira kuti chirongwa ichi chinogona kuzoguma chafa. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva pasigare madzimambo aive neminda inonzi zunde ramambo inorimwa mbesa dzakasiyana-siyana dzinozokohwewa dzichiiswa mumatura anenge ari pamisha yemadzimambo, umo dzinozotorwa nenguva yakafanira dzichipiwa kushirikadzi, nyerera, vakaremara pamwe nevamwe vagari vanenge vasina kukohwa zvakanaka. Vagari vemudunhu ndivo vanoita madzoro ekuenda kunoshanda muminda inenge iine zvirimwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chibage, mhunga, zviyo nezvimwe. Asi mamwe madzimambo anoti chirongwa ichi hachichafambi sezvinotarisirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekuti minda yezunde ramambo yave midiki kana zvichienzaniswa nevanhu vave kuda ruyamuro, uye mbeu nefertilizer zvinopiwa nehurumende zvave zvishoma. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west rapita pasitamire yavaro timbeu yavari kupiwa ane urumende ishoma zikuru zikuti waka kwanza kupiwa mbeu nefotereza zema hektia ya mashanu chete pama hektia gumi ezindela mambo redu nurawo
kumewe nudati ichi wezerwe ikutuwa kuti tiwane kuhurati wakati kure
izi zino tinirwa na mambo zimunya redu nurema nikalend ranimuro zimunya awanochi mbeu nefotereza zavari kupiwa zishoma asuba gari wanudaruya muru rwezo kujiga walikula amba wachiwanda nekuda kwekusana ya shakanaka kwe mvura pamwe nekuwezerwawo kwedzimuri dzisiri kukwanisa kukuwa shakanaka va Andrew Wilson vanove mugari wekumakonde kumashonaland west vanoti vakawanda vachaenda kunorima kumunda wezunda ramambo sezvo kurima rava bhizinisi zvinosiya munhu achimhanyira kurima kumunda kwake
ende hakuna anoya kumunda kwamambo kuzoshanda ameno kwachifi kana kuine mumwe anouya but shando zvanu chekuti tiri kungorima zinda ramambo kungoti hekitai ya nomanekesa mafertilizer hei
ishe nemakonde vedunhu remakonde kumashonaland west vawilson nemakonde vanoti kusarimwa kweminda yemadzimambo nevagari zviri kukonzerwa nekusangana kwevanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana izvo zvave kukanganisawo tsika nemagariro mumatunhu akawanda
vamwe vanhu vanenge vakabva mumasvingo vamwe vanodzerera kana kanzande kwamambo vamwe vanenge vachishora kana kanzande kwasabhuku vamwe vacho havati vanoramba
gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanobvuma kuti chichemo chenzvimbo yekurima nezvikwanisiro zvekurimisa kubva kumadzimambo chakasvika kuhofisi yavo uye vari kuongorora nyaya yacho
mukatarisa pamaprograms ari kuitwa epfumbudza pane allocation inonzi ndeyamambo endi pane allocation hurumende yakaenda further down ikaona kuti madzimambo vega kana maheadmen havakwanisi kufida vanhu vanoita first port of call imasabhuku
amai Chombo vanoti vachawedzera nzvimbo dzekurima nezvikwanisiro kumadzimambo edunhu ravo kana vavabhakachira vaona zvinhu zvavanoda sezvo zvichisiyana namambo mumwe nemumwe kuti chichemo chake ndechei
asi ndakangomirira kuti kana tapedza mwaka uno ndopendichafamba ndichiona chifu mambo mumwe namumwe achindirondedzera kuti zvaanonge achida iye zvaanoshuwira kuti tivandudze purogiramu iyoyi chirongwa chezunde ramambo kuti tikwanise kuita gutsa ruzhinji
gurukota rezveminda Dr. Ancias Masuka vanoti madzimambo anoda kuwedzerwa minda anofanirwa kunyorera kubazi ravo iro rinoongorora chichemo chimwe nechimwe kuti chinokodzera here asi vamwe vakaita savachito machiridza vanoti nyaya dzezunde ramambo hadzichashanda kubva pakagariswa vanhu patsva izvo zvave kuita kuti vanhu vazvishandire muminda yavo chete vamwe vanotiwo nekuda kwebazi rinoyamura vagari nezvekudya kana kuti social welfare madzimambo akatorerwa basa rekuyamura vagari nezvekudya zvichaita kuti nyaya dzemazunde amambo dziparare asi haasi matunhu ose ari kusangana nematambudziko ekusimudzirwa kwezunde ramambo sezvo chirongwa ichi chiri kutomutsiridzwa nemamwe madzimambo mumatunhu akawanda mamwe madzimambo anonzi ari kumutsiridza nekusimbisa chirongwa ichi anosanganisira mambo Nyajina vedunhu reUzumba namambo Mangwende vekwamurehwa kumashonaland east chirongwa ichi chinonzi chinobatsirawo kupedza nyaya dzekushungurudzana mudzimba kunokonzerwa nenzara sezvo mhuri dzichikwanisa kuwaniswa chikafu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kustudio 7 tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast, chikwata cheCape Verde chichirova Mozambique 3-0 mumutambo uchangobva kupera pari zvino. Mune mumwe mutambo wakatarisirwa nevazhinji, chikwata cheSenegal chiri kutamba nechikwata cheCameroon manheru ano, ukuwo Gambia neGuinea dzichisanganawo zvakare manheru ano. Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa anoti vatsigiri vazhinji vari kufadzwa nezviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Cup of Nations, sezvo zvimwe zvikwata zvidiki zviri kuita mashura anga asiri kutarisirwa. Ngatinzwi achitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Mumutambo wakatarisirwa neruzhinji, Cameroon iri kutungana neSenegal, shasha dzemuAfrica dzakamurudza mukombe weNations Cup mumakwikwi apfuura. Senegal iyo yakatanga makwikwi egore rino nokukunda Gambia 3-0 inoita seine mikana iri nani yekukunda Cameroon, iyo yakatadza kudya Guinea pamutambo wavo wokutanga wakapera uri mangange 1-1. Mumwe mutambo wakatarisirwa nhasi, Gambia inosangana neGuinea, asi Guinea yakatarisirwa kukunda pasina dikita mashure ekukundikana kwakaratidzwa neGambia pamutambo wavo wekutanga pavakasangana neSenegal.
Mitambo yakatambwa nezuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Pamitambo yakatambwa nezuro, chikwata cheEquatorial Guinea chakagona kubatsira chinangwa chavo chekusvika muchikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup egore rino, apo pachakazvambaradza Guinea-Bissau 4-2. Chikomana Emilion Su anga akadya magaka mambishi akamwisa katatu kubatsira chikwata chake kuti chisvike pamusoro pezvimwe zvikwata zvese zvavari kutamba nazvo muchikamu chekutanga mumitambo iyi. Mune mumwe mutambo nezuro, Nigeria iyo yakatanga makwikwi egore rino nokupedza ari mangange neEquatorial Guinea yakagona kukunda pamutambo wairema zvikuru, apo yakabudirira 1-0 ichikunda Ivory Coast. Izvo zvava kureva kuti Nigeria iri pachigaro chechipiri mumamiriro ezvinhu. Ivory Coast iyo yakatanga mitambo nokukunda Guinea-Bissau 2-0 iri pachigaro chechitatu, ichiteverwa neGuinea-Bissau iyo iri zasi kwemamiriro ezvinhu shure mekukundwa mitambo yavo yese yekutanga. Guinea-Bissau yamirira kungotamba mutambo wavo wekugumisira neNigeria ichioneka hayo kudzokera kumusha. Pane mumwe mutambo wakanakidza zvikuru, shasha dzomutambo Egypt neGhana dzakapedza ari mangange 2-2. Zvibodzwa zveGhana zviviri zvakabva kuchikomana Mohamed Kudus chinotambira West Ham, kwozoti vafaro veEgypt vakagona kudzora kaviri kese zvibodzwa zvavo zvichibva kuvakomana Omar Mamouche naMustafa Mohamed.
Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa achitaura naMavelous Musanganya weStudio 7 ari muUlawayo.
Itchy waza, Friday, my darling. Waza, Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weZim Dancehall Raymond Muchikairi anozivikanwa neremagitare rekuti Raymond Driver. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Wezira. Zodini kwa niwana wa mashimba wa Hekta blembo Marwa wa mashimba
Zima gitari Nia zika kwa nakatanga rini Aiblai Guzi nda nitaya hindi chenzi wa kuda bita zima gitari. But way back in 2007 nda kambo ita interest kuda kuimba Nikazongo Sitaona shogu weza is too young Nakavishiri kuwe nda mshukoro Nikatumbo superstar kuti soldier vibes. I used to like Sniper Stone.
I'm going to go to the house.
That was 2021.
Saka veukama, veushamwari, vabereki vaiti kudii muchitanga zvemagitare.
Ya, izofu vabereki. Haiparenzi ndinavo zvamadza havana kushora kuimba such panguva yandakatanga kurekoda. But way back, ndinoona kuti vakanga vasiri kunzwisisa because I was trying to find my way out in art. But kukura kwangu amai vangu veirovedzerawo kuti mabhuku. Sports niva she wouldn't like.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vanhu vatevera matracks angu so far. I'm sure kuti ndivo vamwe vava kutoendera ngaridzi kuti I'm an artist. Ndo vamwe vava kundipa motivation. Ndo vamwe vava kuita kuti ndirambe ndine chikabada kwechekuimba. Most of them are supporting my lyrical content.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Urekodhewo zvinhu zviri up to standard zvinodawo dzimari neini. But we can't say it is a major challenge because we are trying by all means. Ndo saka takakwanisa kuburitsa songs yaya mashomashoma. Still to try to kuburitsa mamwe akawanda.
Vangadewo kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vazhinji vanoda kundibata so far. Vakanditarisa paFacebook ndinoshandisa Raymond Muchairi, paTikTok ndinoshandisa Raydriver94. Mahendo zvangu mazhinji I use Raydriver94.
Mune mashoko here amunodawo kusiyira vatsigiri venyu?
Shoko angu kuvatsigiri wangu ndeyekuti music yandinoimbawo vakateererawo this message everyone. Ndivo vanhu vanoramba vachindipawo simba rekuti ndikukwanisa kuburitsawo zvimwe zvandakanyora mumwoyo wangu. Ndinotenda zvangu, ndinotenda vateereri, ndinotendawo kunge ndiwe mupenyuro netsigiro yamunotipa.
Manga muchinzwa kambo kanonzi usandisiye. Manzwa hurukuru yaitwa na Raymond Driver angari parunare muHarare na Ivanzi Sininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya, uye kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu. Tinokuti pindai kana kutumirai WhatsApp namba dzenyu, tikubatei panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reCCC, tichitarisa zvabuda mudare reHigh Court panyaya yenhengo dzebato rinopikisa idzo dzarambidzwa kukwikwidza muna kukadzi nemutongo wapiwa nedare reHigh Court zvichitevera chikumbiro chakaiswa navasengazo Shabangu vari kuzviti ndo munyore mukuru chekurambidza nhengo idzi kukwikwidza dzichishandisa zita rebato reCCC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare ripamu sorore High Court, rino pamu tongo onurambiza nengo ze batare triple C, zaka zingwa mparamende ni makanzuru kukwiki za musaruzo zema by elections muna kukazi zichishandisa zitare bato iri. Tafatashu kwa kumagume chirongwa chedu, anukwe ni kane mufaro, ndini wenyu jonga kande miri, ndirimu Washington DC, ndi kusemi na taboka ngube.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nothi kutunga lokho kwenzakeleyo ende lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonye ongahamba ngakude.
Umthethandaba waphezulu oye High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Sengezo Chabangu imvumo yokuvimba amalunga ePhalamende lamakhansila weTRC ukuphatheka kukhetho lwama-by election.
Anyone here to have a matter of the one number of the street, I'm a wish, I'm a copy, I'm a number of the black, yellow, Agula plan, Agula police.
Izifundi ze-ECDA le-B ezisesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesifudo owekholera liyakhuphuka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza ozithi ungunobhala jikelele weTRC umnumzana Sengezo Chabangu imvumo yokuba avimbe amalunga edalela ePhalamende lamakhansila angamachumi amabili lantathu 23 ukuphatheka kukhetho lwama-by election olwenziwa ngenyanga ezayo kanhlolanja mhla ka 3. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe uMahloli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC yikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye. Amacele omabili kumele abe lendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona. Uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguChabangu kwakusemthethweni okwenza ukuba ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje.
Kodwa njalo ukubekile kwacaca ukuthi endaweni ezinjalo iparty kufuze ibe lama-structures, ibe lama-systems ukuthi labo abangavumelaniyo badile labo. Ngakho-ke kulokhu kule iparty kukhanya kakhulu.
Kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC uNkosikazi Ellen Shiriedenga uthi kuyamangalisa ukuba uChabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo.
Nathi kutunga lokho kwenzakeleyo and lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonye ongahamba ngakuhle.
Uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana nalolu dubo.
Into engiyibonayo kudaba le-CCC kumele bezilungisise. Okwakuqala kungaba kule nkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakade esingathi ngama structures ngesilungu. Okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba lukaChabanga lulungisiswe ngomthethandaba. Ngamafitshane ngibona sokufuna ezinye indlela, kungabe ukungena ezitaradeni, kungabe ukwenzani.
Okuphuma emthethandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla leZANU-PF selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana nalo. Lokhu ngokwesibili umthethandaba waphezulu usamukela isicelo sikaChabangu esokuvimba labo abaxotshisayo ePhalamende ukuncintisa kukhetho. Umthethandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncintisa kukhetho ngomparakazi nyakenye. UChabangu usexotshise amalunga ePhalamende edlula amachumi amathathu lamakhansila angamachumi ayisikhombisa 60 elizweni lonke. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akukho emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe. Kunje uChamisa lebandla lakhe baludaba olusemthethwandaba owe-High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Izifundi ze-ECD A le-B esesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo umtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe abantwana laba batholakale ngemva kokuba ikhombi ebebathwele iphelelwe ngamafutha emacheke. Umtshayeli wekhombi leyo umnumzana Samuel Wonde oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha usebotshwe ngamapholisa njalo kubikwa waqala ukuthwala abantwana kulesi sikolo ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Nyati uthi amapholisa asadingisisa ukuthi kuyini okwabangela ukuthi athumbe abantwana laba. Abantwana sebelemuli zabo njalo benelise ukuhlolwa esibhedlela seMarondera bengakathathwa ngabazali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Macleo Maphumo osebenza nehlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe.
Athi mele vele kwenzakele into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or singathi kule policy gap khonapho ukuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana kufuze ukuthi imoto enjani. Singakhangela kuma-private schools amaningi onjengo-Falcon laba o-Eaglesville liyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bus number, ibhasi yabile amaphepha wonke, ingakhangela i-number plate yebhasi liyabona ukuthi yabile red le-white. Kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekela ukukhangela kuyaba-difficult uku-tracka yikho sizaba la ma-problems like eyenza khona these things because akula accountability ukuthi libe kwazi ukuthi nam imoto ithwala abantwana idingani.
Ngiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Right, thina njengabantu abasebenza le Safe School Zone Zimbabwe sifuna ukuadvocate ipolicy ukuthi iyabelungisa indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right, asivele nesikolo u-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto eziningi ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-1 ufuze ukuthi akhangele imoto enaleyo ukuthi ili-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asiboni i-VID certificate of fitness eyemoto enaleyo, udriver ule-license ule-defensive, i-route yekhombi yeneleyo or ibhasi yeneleyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona. Funeke kwazi ukuthi nxa imoto le ivela lapha iye eSpringville, nxa ivela lapha iye eMarlboro, ibe nesikhathi nama-time routes onalowo ukuthi abe kwazi ukuthi imoto ingasuka lapha ngo-1 kufuze ukuthi ngo-3 iyabe isifikile eMarlboro abantwana bonke baya sebehambile. But akula ama-gaps onalawo lo siyabona ukuthi akhona, akula i-accountability yonke yeneleyo ukuthi kube kwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zivela ngaphi. Akula.
Izikolo zingasebenza le nhlanganiso ziphi ukwenza lokhu njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi even amapolisa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe bancedise izikolo ukuthi nxa imoto ivunyelwe ukuthi ithwala abantwana kuyini okulungiswayo or yini okukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America abasebenzisa lawo nathiwa ngama-yellow bus
ama person alawa ayelo for a purpose. Because iyelo is in mouth road, now kacha na unau, ufe tuzanu drive road. Niaivono kuchi nandia ni mote ye. Ndu ngaivono ya vusu ya wawazu kuchi right. Lapo kila bantu anareskolo kufu zet lami vini drive kuchi. Uya kwansu kuitse kuibono from afar kuchi, ah no, ni basi lene ngane ay handu kuchi. Bantu ana oo, it's overcrowded, kufu zetu kuduni. But tina anyone, ya tuwala mantu anadevona ama honda, titi, ama wishi, ama kombi, ama alama namba kuchi. Black le yelo esenza ukunoko ukuthi athwala abantwana akula plan akula police
yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayiba abazathwala abantwana
right liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube ne responsibility naleyo ukuthi nga unika umuntu umntwana wakho ukuthi angihambise esikolo nawe kufuza ukuthi ukhangele into it's your right as a parent ukuthi ukhangele even i-drive onkonoti ngifuna ukubona amaphepha akho because anti ngikhulumela indaba yane-PSC compliance i-license yakhe iyafuna ukuthi-ifuze ukuthi ithule ukuthi class 2 or class 1 and now lo-class 2 or class 1 uthwala abantwana like that example kufuze ukuthi ibe medical i-medical report yabo ifuze ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo i-fit and able ukuthi ahambe labantwana.
Lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo osebenza le nhlanganiso YSF Schools Zone Zimbabwe exoxa ecingweni le Studio 7 SARRM. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo owecholera liyakhuphuka elizweni, njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225 bahlaselwe yiyo ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe lamuhla ugatsha lolu luthi imbangela yokubuthana lokudla lapho kubhujiwe. Soluqayise abantu ukuthi bazise uhulumende ngemfa ezicatshangelwa ukuthi zibangelwa yikholera ukwenzela ukuthi izisebenzi zakhe zibe yizo ezingcwaba abantu laba. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubulale abantu abangamakhulu amathathu lamathumi amane 340, njalo kucatshangelwa ukuthi abafika phose inkulungwane ezingamathumi amabili 19,090 bale kholera, kukanti kuyazakala ukuthi ngempela abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2,231 balawo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Edwin Dlovu, yena othi valenhlelo zokwenqabela ikholera lanxa ingakamemetheki kuleli dolobho.
KoBulawayo singathi thina ke sisangcono kulamanye amadolobho, kafika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka, kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zinanzelele njalo zinqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu, zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo. Ikanti okunye imizamo esilayo njengekhanseli ukuthi sisuse abantu abathengisa kungekho emthethweni. Wenanzelela edolobheni lakoBulawayo uzathola umuntu efake igasi stofu yakhe emgwaqweni ebusuku, epheka ama-chips, efry ama-sausage ethengisela abantu. Amapholisa ethiwa ekhanseli-ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo-ke emgwaqweni abathathele lezinto abazisebenzisayo. Yikho siyakhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zingathengi-ke ukudla kwemgwaqweni, kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa kungekho emthethweni ezindaweni abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health, sithi kabasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo. Umkhuhlane wekholera usukhona, sumemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esingcelelane lawo. Yikho koBulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele, senqabele kumemetheka komkhuhlane lo ngoba uyingozi, uyathatha imiphefumulo yabantu.
Uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile koBulawayo, njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheke. Kukhona elikwenzayo ngalo?
Uhlupho lwamanzi lukhona kobulawayo sikhuluma njengamanje senza lokho okuthiwa yotashedding 120 hours, okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili, laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa. So siyakhuthaza uzulu nezizalwane zakobulawayo bakithi ukuthi na la manzi amancane abekhona ziwalondoloze njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke izakhamizi zakobulawayo sizithembile-ke kazilabo ubuchapha.
Uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini, liyenelisa yini ukuthi libakhuthaza njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlule?
Sikhuthaza ukuthi baphume ngoba amapholisa ethu-ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo. Sisebenzisana-ke lama-law enforcement agents amapholisa ukuthi sikwenze khona lokho. Amapholisa ku-plan clothes asedeploy wakhona edolobheni, kanti laba kwi-uniform bakhona. Sizaqala-ke ukubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka-ke komkhuhlane lo wamthithi kabasuke. Kanti-ke i-operation le izahlanganisa bonke laba emshikashika, bona laba abathwala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni. Layo i-operation le izabe isebenza labo, ngoba labo ibabenza-ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwalwa kwabantu lapho abantu abagadaga sebebuya bezothengisa. Sithi-ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soziqabisile-ke lokubakhipha-ke emgwaqweni ngoba mkhuhlane lo sifisa ungamametheki edolobheni lethu lakobulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owestudio 7. Izakhamizi zeMatanangombe emangweni weGwanda South sezisungule uhlelo lokuthuthukisa isikolo sakulendawo eseMatanangombe Primary School, sona esisilela ngezinto eziningi ezisetshenziswa ngabafundi ezigoqela ingwalo zokubala kanye lemitshina yamakhompyutha. Uhlelo lweMatanangombe Prime Project lusungulwe yizakhamizi zalendawo ezisebenza kwele South Africa zibambisane lezekhaya. Omunye wabakhokhela lolu hlelo, umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane, utshele iStudio 7 ukuthi ukusilela kwezinto zokusebenzisa kubuyisela abafundi emuva, njalo uthi bayaludinga uncedo ukuze luphumelele lolu hlelo.
Le project lena yeMatanangombe iqonde nje ukulungisa isimo sasesikoleni. Kunesakhiwe esidinga ukuthi sifulelwe laphayana. Sizodinga futhi ukuthi kube namanzi phakathi kwejarada lesikole. Sizodinga izinto ezifana ne-library kulesiya sikole. Sizodinga futhi ukuthi iy'ngane zifunde ngokhompyutha kuleso sikole. And i-printing and the copying system mele ibe in place kulesiya sikole ngokufisa kwethu. And i-community hall nayo siyayidinga kulesiya sikole.
Kuyini kahle kahle ongathi yikho okulifake umfutho wokusungula lolu hlelo?
Sifuna iy'ngane zethu zibe ne-access to books, access to computers. Isikole sibe modernized, sihambisane nesimo samanje. It's really unfair ukuthi iy'ngane zifunde nje zingayazi ne-computer, bese ziqhamuka zidibana ne-computer kuma-university. Lokho kukodwa nje akugcwali kahle emphakathini. Just think about it. Kunzima kakhulu. Then bese siyaku reading material. Reading material ibalulekile kakhulu. Ngani? Ngoba othisha bayafundisa ingane kumele zikwazi ukuyifundela iy'ncwadi, zikhone ukuyiyela kuma-libraries, zigcwalise lokho ezokufundike noma ezokufundiswa ngothisha. Okunye, iMatanangombe yindawo egcwele imifula eminingi kakhulu. Okokuthi during rain season kunama-challenges amaningi. Ingane azikwazi ukuya esikoleni, nabagulayo bakwazi ukuthi bakhone ukuthola ithuba ukuthi bakwazi ukuya esibhedlela. Ngani? Ngoba awekho ama-bridge. Kuyiwa kanjani ngoba ingane ziyokhukhulwa ngamanzi? Uya kanjani esibhedlela lingekho i-bridge? akusebenzeki ngalolu hlobo. Ngezinye yezinto ezenze nathi saba bahlala phansi ngabantu sathi siyi-community, we are exposed, kumele siphakame senze something. Sibone kuyilungele lokho njengomphakathi ukuthi siphakame ukuze senze something egameni lale project eMatanangombe.
Abangathanda ukuxhasana lani kulolu hlelo balincedise, kungaba ngemali, kungaba yiluphi uncedo, balixhuma njani, balithola ngapi?
Yebo bakithi, sithi kulabo abafuna ukulekelela noma ukuhambisana nathi kulendlela yentuthuko yesigodi sakithi seMatanangombe, siyacela bandla nisize nisifonele kulezi nombolo ezilandelayo. Sino +27 71 127 79 29 noma +27 63 295 7413 noma +27 73 344 4569 eMzansi eSouth Africa plastholakala khona.
Umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane ngomunye wabakhokela uhlelo lweMatanangombe Project olujonge ukuthuthukisa isikolo seMatanangombe Primary School eGwanda South. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika wazise izolo ukuthi kukhanya kungelandlela engemukeleka ngele-Israel ukulungisisa udaba lokuzivikela kwayo emhlubulweni we-Middle East engaqeda impi phakathi kwayo leqembu labesiPalestina eleHamas. Ukwakhiwa kutsha kweGaza kubikwa kulakho kuba nzima lanxa limpi ingaphela. Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa echaya ngenduku phansi esithi akafuni kuzwa ukuvuselelwa kwesigaba seGaza esilombuso wabesiPalestina, ngoba ukwenza njalo kuyingozi kwezomvikela welizwe lakhe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Anthony Blinken, ubikwa ehlela ukwethekelela emazweni ambala awezwekazi le-Afrika ngeviki ezayo. Lolu hambo lukaBlinken lubikwa luzamusa emazweni abalisa iCape Verde, Ivory Coast, Nigeria le-Angola. Umncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-Africa Cup of Nations AFCON 2023 uqhubekela phambili namhlanje kwele-Côte d'Ivoire ele-Mozambique ebelidlala le-Cape Verde emdlaleni wakuqala, kuyanti Senegal yona izanqikilana le-Cameroon kuthi umdlalo wokugcina ukhangelelwe ukuba khona phakathi kweGuinea le-Gambia. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi omdumo werumba uLenald LND Nleya ehamba leqembu lakhe leTokwana Stars. ULenard udabuka ePlumtree kodwa usebenza ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi ekhaya bakheke mina. Nangu exoxa noNtungamile Nkomo owe-Studio 7.
Salbonan linjani mina ngiyaphila. Okhuluma nguLenard LND Leya. Odabuke eplant kotokwane esikhalangeni. Esigabeni seNobe Village. Mina ngizalwa emzini omkhulu kwesiphongola. Iqembu engihamba ngalo LND Mtokwana Stars. siyabangena boys ngikalo ukucula ngo 2022 ngikhipha ngosengitheka yi 2 then ngo 2023 ngakhipha i-album lengoma eziyi 7 ngathi sende 2 years ngisemzimini yomculo.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngingang WhatsApp oba phone kunombolo ezithi +27 845 848 162 +27 845 8162.
Abalandeli ubatshiyela wapha maso
abangathanda ukuthi bexhase besupporte akhona amajaketi, ama-t-shirts, amakhephu, ama-CD, lama-USB.
Ngamile inkomo obesipha uhlelo Woza Friday eLeonard LN Dean Leya ephethe idlaledala kelitha elithwa ababheke mina. Ngulive Talk namhlanje sikhangela indaba zamaxhuku amabili awebandla eliphikisayo le-CCC aqhubekela phambili edonselana okuyikho lapho ozithi unobhala jikelela omnumzana Sengezo Tshabangwe soxotshise amanye amalunga awe-CCC awedalela ephalamende lakumakhansili kodwa ephikwa yinkokheli yalelo bandla ogoqela umnumzana Nelson Chamisa ethi akusilo lunga labo. Singakaligqibi lolihlelo sikhangele bezikhokhela umthethandaba waphezulu we-High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Tshabangu imvumo yokuvimba okuphatheka kukhetho kwamalunga e-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo uJabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.